This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 20, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kana vanoda kusima mari dzavo munhu havasimi mari kuti vazopromota corruption, kuti vazopromota hama dzavamugadi.
Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute rinoti nyaya yechizivano ndiyo yauraya nyika. Vabiti vanoti havaone upfumi hwenyika huchikwira sezviri kutaurwa nehurumende.
Mudunhu mune nzara imwe yakaoma kwazvo, but chinotongoti chiitike inyaya yemaonorables. Ndinokumbirira zvikuru kunzvimbo dzese dzakawanda dzine nzara varege kuita politicize chikafu.
VaJoseph Chinotimba vanoti nyaya dzezvekudya ngadzisabatanidzwe nenyaya dzezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Democracy Institute raburitsa gwaro rinonzi Neo-Patronialism, Clientelism and Patronage, the Zimbabwe Problem, rikuti nyaya yechizivano neuori ndiyo yauraya nyika uye yave kupa kuti vanhu varambe vakazemberana nebato reZANU-PF. Sangano iri rati uori uhu watekeshera zvakanyanya munyika uye uri kuonekwa mamiriro ose evanhu kusanganisa makanzura, mapurisa nevamwe. Sangano iri rinoti nyaya iyi yapa kuti hurumende itadzidze kuzadzikisa bumbiro remitemo zvinova zvapawo kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZDI Dr. Pedzisai Ruhanya.
Isisu tiri kuti kana nyika isina kudzokera mutongo wedzikerere, nyika isina kudzokera legal constitutional order, isina kudzokera kundogadzira institutions akasimba, isina kudzokera kuti munhu anofanira kunge achisevha nyika yake nokuti anenge ane unyanzvi ende anenge ane chido chenyika yake, nokuti kuti anoda namugadi kati anoda mhuri yamugadi kati anoda vamugadi, nyika inaina kwainoenda. Kana vanoda kusima mari dzavo munhu havasimi mari kuti vazopromota corruption, kuti vazopromota hama dzavamugadi, kuti vazopromota vanhu veZANU kana kuti vanhu vane vachinzi ava ndo vanofanira kunge vachizopa ZANU mari kuita zvinhu zvayo, asi vanhu vanenge vachiita kuti nyika yedu inge mberi, mainstitutions edu ave strong. Saka zvese izvezvezvo ndo zviri kuita kuti nyika yedu ive patiri, nyika yedu inenge yatova nhapwa muutongi hwavamugadi nevamwe vavo vashoma.
Saka vanhu veZimbabwe vangazvisunungure sei pajokiri?
Zimbabwe hainambotanga kuzvisunungura nhasika. Vanhu vakatondoenda kuhondo vakaita zvavakaita, asi patiri nhasi hakuendi kuhondo nokuti hondo haina zvainovaka. Asi vanhu vanofanira kumira mutsambangweni kuti aiwazve nyika haisi yemhuri, nyika haisi yemunhu wani, nyika ndeyedu tese. Aiwazve kotadii kurega zvecorruption, aiwazve kotadii kurega zvekuti hama yangu, aiwazve kotadii kurega zveumbimbindoka, aiwazve kotadii kurega kuti munhu wani mutana ane makore mapfumbamwe nemaviri ongoramba iye aripo asi zvakuonekwa kuti aiwa hachisiye ari kutonga. Mukadzi wake ari kutobuda pacho kuti ndini purezidendi, akachizwa nani grevi mugadi? Pane munhu akamotovhotera grevi kuti aite purezidendi wenyika nokuti uri mukadzi wamugadi? Ndo clientelism, ndo paternalism, utongi hwemhuri.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti avaimbovawo gurukota rezveupfumi vanoti havaone upfumi hwenyika huchiita zviri nani mugore rino ra2016. tabata vabiti kutitinzwe zvizhinji.
Vakoniwa vakura kune nzara vatadza kuita inonzi reform irudiwa iyaiya. Kune ma budget deficit kana muchitarisa kugrowa kwehupfumi iyo government pachezva yaya kuti ine 1% growth rate. Parisi zvandogara nditaura kuti growth rate chaya makambani hakuna, sa growth rate i minus 3%. So pakoniwa apa veZANU PF havagoneba kuti varane hupfumi nokuti ndo vatisvitsa ipapa apa. Ende sezvakambotaura nedzimwe shasha matambudziko haasovweba nemindset yakacreator. ZANU ndo yakacreator matambudziko atinawo ayaya. So kuti patokirinwa panotoda vamwe vanhu. ZANU yazvikona izvi, vana chinamasa havambozvikwanisa izvi ndo vazvitadza.
Asi katiri kuona veIMF vabiti vari kuti ivo Zimbabwe inenge iri kuita zviri nani.
Kana iyo hurumende yacho haisi kumbotaura kuti zviri nani. Hurumende iringochema-chema, hurumende zvino iri kurarama nematreasury bills. Ine kukwereta, hurumende iri kutadza kubhadhara mari dzevashandi zvisazamboitika muno. Mabhonasi a2015 haasati abhadharwa. Kana ari mapensioniya, mapensioniya akapedzisira kubhadharwa muna November. Kana dziri mari dzinoendeswa kuzvimapatara kuzvipi. Hapana mari iri kuenda. Kana zviri zvinhu zvereform zvakafanana nekuti maghost workers abviswe kuti mari ZANU government imboonawo mari ikuenda, zvese zvatadzwa. Kana iri foreign direct investment, hapana foreign direct investment iri kuuya. Gore rakapera takaona 300 million chete kune dzimwe nyika dzichiwana ma4 billion nema5 billion. Vakoniwa.
Mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tine hurukuro nemiriri weBuyera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba veZANU PF. VaChinotimba vanoti nzvimbo yavo yaita dambudziko rakakura rekushaya chikafu, asi vati chikafu chisapiwe pachitariswa kuti munhu abuda mbamani.
Mudonho mune nzara imwe yakaoma kwazvo. Vati chinotongo tichiitike inyaya yemaonarebos. Ndinokumbirira zvikuru kunzvimbo dzese dzakawanda dzine nzara. Vareke kuita politicize chikafu, whether is ZANU PF, whether IMDC, whether ndindu, whether People First, whether ndiani. Kana takusvika panyaya yenzara, munhu wese ane nzara, ngatingopanana, asi nzara iriko chaizvo chaizvo. Tinotokumbirawo imimi vandikona naAmerica kwenyu uko, kana maona mari tumirai madzimai enyu kana kuti ana baba, musakanganwa ana mai nekuti muri kuna naAmerica. Blessing. Ndiri kutaura chokwadi. Mukakanganwana namai ndo mafira amunoenda kudenga amuendi. Saka batsirai hama dzenyu dzine nzara.
Saka imi semumiriri wevanhu muri kushandawo sei nehurumende kuti muone kuti vanhu vakwanisa kuwana chikafu?
Handingapfumuri hwapwa kuti ndinofamba sei, because sometimes ukapfumura hwapwa dzazvo hauzozvioni. Chekutaura chaizvo ndechokuti hurumende iri kubatsira painogona napo, and yakainge joka UN through ana maNGO kuti vana World Vision kuti vatibatsire. So hurumende kapa 5 World Vision, upa 5 dane 10. I'm giving an example. Saka everything is under control. Dai zvikaramba zvakadaro mari kareko kushaikwa zvinenge zviri nani. But right now vanhu vedu vemuBuyera South havasati vati vachema-chema, plus vane mumiriri wakangwara chinhozi wevanhu.
Uyo angari miri weBuyera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vari parunare muHarare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's precious.
Now we shift here.
My Isabel.
Yeah, bro.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indonesia, it was Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony, the dancer, father. Magatera Studio 7.
Waya, waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino tochienda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika mukati meupenyu hwemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Mhlanganya uye ndiri muWashington. Washington. Nasi ndaita rombo rakanaka kunge ndine hurukuro namai vanova ivo vaimbova murwiri werusununguko vati ivo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Comrade Chasarira sezvo zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka panyaya dzekuti vazikanwe nezita ravo.
Inini ndine mumwe vamwe vakange varipo pabaitira mirishonga. But in the end, we make a difference from the way it has been happening. Saga, as Nabuti Fazza, Saga Tikangani Sama is read, Nibam Sana Pekuti, Nibadaku Ona, Saga Tikama, Raremia, Mikuti, Zana, and over Rabuki, that is, if they are challenging us. You support the majority challenge, Yana, but Suruku Zona Kutipana Sambo, Darwin, Arguta, Ravana, Kuraja Tina, Dinesi, as Tatuna Dan, the Chokuti address, my issues with Dan, and the 200 barriers. And the Wadaku Ongoram, Mashandra Takaita, during the war up to this date, Ramwasha Tishuku, one Waruku, I want to understand Takaona moving, Nesha Tishuona Nasino.
Zvimwe zvinokushungurudzai zvamakaona muupenyu ndezvipi uye zvemugati imi hurumende yakaita zvakakwana here kuti muwane rubatsiro mazodzoka kubva kuhondo?
Rubatsiro rwakakwana hatina kana kutomboriwana. Takatowana 5% of our rubatsiro muZimbabwe muno. Hatina kuwana zvese zvakaifanwa kwanga tichiwana. Saka we are not happy about it. Handitinoziva kuti kana vanhu vachirwa hondo panofiwa. Pamwe pacho panofiwa nemunhu asi vagone kuuraya mumwe munhu. Ende munhu asingagone kuuraya mumwe munhu anoona kufa kwemumwe munhu. Zvopera zvichikuhaunta muupenyu hwako hwese. Ende kana zvadaro zvareva kuti for the rest of your life unongori kungohaluchineni mahallucination for the rest of your life. Even up tino ukanzwa ndege chaizvo unofungwa kuti zvandakaona zviya zvando zvichiri kuitika. Ende now I've seen a lot of people, thousands and thousands, vakafa mabodies ari decompose zvandisina kuona kubva ndiri mwana wechikoro. Which was not good for me. Till now it's not good for me.
Tinoona matsanangura imi kuti hamusi kunyanyofara nemabatirwo amuri kuitwa imi semadzimai akarwira hondo yerusununguko. Nhuna dzenyu ndedzei dzamungade kuona dzichigadziriswa?
Zvatinoda kuona zvichigadziriswa isusu ndezvekuti one warfare yangu imini as a war veteran inofanirwa kunge iri pai yakachengetedzeka zvakanaka. Two, vana vangu chaivo vandakazvara, they must be employed and they must be educated through the government. But iko zvinezvi vana ivavo vanotodzidza nekamari kepenjeni kandinopiwa kewa veterans kanova 175. Inini wacho kuti ndoda kurarama ne 175 tine maresi atinobvisa out of 175, but almost everything is scattered. Hazvina kana zvazvinombobatsira. Hatina zvatiri kumboitirwa.
Tinonzwa kuti vakawanda havasi kunyatsofara nemabatirwo avari kuitwa kana kuti zviri kutaurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Asika imiwo sevarwi verusununguko mapatsurana here muchisungo chenyu chamanga muinacho kuhondo chekuti muri bato rimwe chete reZANU PF?
Ya, tatosiyana mwanangu, hatina kumbomira takutsvagawo patinokwanisa kuadvesa. Patinokwanisa kupuwa zvatinoda. Like iko kwamuri kutaura kwokuti vamwe vakamai mudhuri vamwe vavamayani. It's obvious kuti ndinotoenda kune mumwe wangu andakatambura naye during dhoo than kuenda kune mumwe munhu asinga understand condition yangu.
Mataura zvekuti imi munoda kuona vana venyu vachichengetedzwa vachiendazve kuzvikoro kana kuti vachiita dzidzo vachibatsirwa ivo nehurumende. Titsanangurei kuti mune vana vangani uyezve mugati imi zvamakarwira muri kuzviona here zvichiitika imo munyika?
Inini ndine vana 6 and vana vangu vese vari 61 ndiye anoshanda. Akatoshanda nemawoyo eushas yeukama nda kutibatsira. Iye ndeakutodzidzisawo vamwe. Chidamba inini chai handina yangu mari yandakakwanisa kudzidzisa nayo vana. Ndichireva kuti upenyu hwangu hwese ndehwekutambura.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Comrade Chasarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous.
Ndakahwina nama ndakafara chaizvo nekuti ndakambonominatwa mugore ra2012 nemumwe mutambo wandakandenge ndakaita ndikasabudirira. Saka kunge ungoriwo pakati pevanhu vanzi vari kuita zvakanaka munyika ndakafara zvisingaite plus ndakandisingazvifungidziri.
Vatereri mangwana muterere hurukuro yedu muchirongwa cheve chidiki kana kuti youth forum na Nakaitsuro akahwina makwikwi National Arts Merit Awards kana kuti NAMA. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezvechirongwa chinonzi chiri kuda kuparurwa nehurumende chekupa chikafu kuvana vechikoro. Chirongwa ichi chinonzi National Schools Feeding Program. Muhurukuro yedu tine mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vaManuel Nyawu vanotungamira Teachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 vaNyawu.
Tinotenda mukoma Jonga Kandemiri.
Vanyawo, tinonzwa kuti hurumende ine urongwa hwekupa vana chikafu muzvikoro. Imiwo sesangano reTeachers Union of Zimbabwe rinoshanda nevana vechikoro, munotambirawo sei danho irori?
Tinofara zvikuru kwazvo. Idanho rakanaka zvikuru, harina kutanga nhasi. Ini pandiri panapa takatombomwawo maheu chaiwo tiri kumaprimary schools kare kare kuma1980.
Asi vanyawo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, munoona here hurumende ichizokwanisa kuita kuti danho iri ribudirire tichitarisa kuwanda kwakaita vana muzvikoro?
Idambudziko ratiri kuona kuti shungu zvabviripo dzehurumende. Nyika yedu yakamira semamiriro atinoziva aya. Ichakwanisa here hurumende neuwandu hwatinawo hwevana vechikoro kuti ikwanise kuti itsigire chirongwa ichi?
Tinonzwa gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vachiti chirongwa ichi chichawana rubatsiro kubva kune atingati macommunity share trust kana kuti vari mumatunhu anenge vachishandisa zviwanikwa. Mungaona here matunhu mamwo anenge asina zviwanikwa izvozvo nevanhu vane mashare trust iwaya vachizokwanisawo kuwana rubatsiro iroro?
Panogona kuita dambudziko ichokwadi kuti macommunity share ownership trust iwayaya haasi kuwanikwa munzvimbo dzose dzenyika yeZimbabwe. Kune dzimwe nzvimbo dzisina kana chiwanikwa chinogona kuwanikwa munzvimbo idzodzo. Nzvimbo dzakarasana chiyadzwa ndekwakumanika lenduku, asi mukaendawo kune dzimwe nzvimbo hakutorina zvakafanana naDiamond iwaya. Saka kuti tarisire kuti tinogona kuzowana rubatsiro kubva kunzvimbo dzagara dzikutotambura dzisinawo kana zviwanikwa zvirimo. Idambudziko ratoona iroro, ndisingazozivi zvakare kuti zvino kana taita nzvimbo shoma shoma nene dzinogona kureiza mari idzodzo dzemacommunity share ownership trust, dzinozokwanisa here mari dzacho idzodzo kuti kana dzaunganidzwa dzigone kuti dzikwanise kuriritira mhuri yose neuwandu hwandareva?
Tinozwawo kuti chirongwa ichi chine chichizokwanisa kuti vana vange vachiwana kudya kamwe chete pazuva, inganzi one meal a day. Mungaona zviri zvakakodzera here kuti kune vaya vanenge vachizodzokera kudzimba kusina chikafu akwanise kuzorara achimirira zvakare mangwana?
Idambudziko kwazvo, kungoti kana pasina panenge pasina. Zvino zvinenge zvisina kuita zvakanaka kuti mwana anokuperera kudya chikafu kuchikoro kwaaswera ari kumba kwaakuenda ari kunorara nenzara.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vaNyawu nekuwana nguva yekutaura nesu pano paStudio 7. Onekai zvenyu vateereri.
Ndokuonekai vateereri, ndotenda zvikuru nechikamu chatanga tichikurukura nezvacho ichi. Ndatenda zvikuru.
Manga makateerera kune mukuru wesangano revarairidzi reTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyawu muchirongwa chedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mwakwa Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute rinoti nyaya yechizivano ndiyo yauraya nyika. Vaimbova gurukota rezveupfumi vatenda ibiti vanoti havaone upfumi hwenyika huchigadzikana mugore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.